very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 2nd, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about children whose parents are based in the diaspora who are said to dominate the growing number of juveniles who are constantly in trouble with the law for a number of misdemeanors, with sexual offenses being the most prominent.
According to Public Service, Labor and Social Welfare Secretary Ngweny Masoka, parents living outside the country send their children too much pocket money as they increase in drug and alcohol abuse, leading to other delinquencies.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080-15775 and 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And tonight, before we open up the lines for our guests and callers, we have a story about a Zimbabwean woman, Tanyaradzwa Spandla, who came to the United States in 1995 and is making a name for herself in the city of Gaithersburg as a farmer.
It's a weekend and most people are either resting at home after a long week or taking part in some recreational activities. But for the mother of two, this is the time that she gets down to some business in the fields, laboring as it were, loving every minute of it.
I started in 2010 through a community-based gardening project in Germantown, where I live. That's where I started getting involved in gardening on a smaller scale. I was very lucky that I got connected to the right people at the right time, because they were offering people who are passionate about gardening or farming, or people who want to engage themselves in farming as a business. In Montgomery County had this program for new farmer projects, whereby they link landowners with new farmers who want to do farming.
Raised at a farm in Zimbabwe's Eastern Highlands, Spandla came to the United States in 1995, and in 2010, she got an opportunity to do her agribusiness at a 2-acre farm in Maryland's Gaithersburg. Spandla grows a variety of crops, most of which are for African cuisine, and therefore her biggest market is fellow Africans, mostly from her native Zimbabwe.
I also have okra. And I have corn, which is coming up very soon. I also have cucumbers. Well, here they call them horned melon, but in Zimbabwe, I know we call them magaga yeminswa. My focus is mainly for my fellow Zimbabweans here, who I know enjoy the vegetables, as well as people in diaspora from other countries. I think there's great opportunity, especially here in the Washington metropolitan area, where there are people from all over the world, and we know people have their indigenous type of vegetable crops that they enjoy from their countries of origin.
From flora and fauna to maize cobs, Spandla grows it all. Reporting for VOA, this is Chris Gande.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora, and tonight we are talking about children whose parents are based in the diaspora who are said to dominate the growing number of juveniles who are constantly in trouble with the law for a number of misdemeanors, with sexual offenses being the most prominent, Jonga.
Hongu nasi chirongwa chatiri kutarisa inyaya yevana vanonzi vanenge vari kumusha vabereki vari kunze kwenyika yatiri kuti diaspora. Hanzi vazhinji vacho vari kuita misikanzwa kuputa zvinodhaka, kubhinya, kunwa zvinodhaka nezvimwe zvakadaro. Zviri kuita kuti paongororo yakaitwa muna 2015 paonekwe kunzi vazhinji vacho ivavo vakazotariswa. Vanenge vachitaura kuti mubereki wangu ari kwakati kuri kunze kwenyika. Saka zviri kunzi idambudziko rakura iroro. Asi dambudziko iroro harisi kungobata kune vana chete. Vakuru vari kunzi vari kunetsawo. Vari mudiaspora vakatumira mari kuti dzinge dzishanda kumusha kubhadharira kana vana vacho zvikoro vanenge vakasiyiwa kumusha kana kungava kuvaka kana kuita zvimwe zvinodiwa. Mari idzo dzinonziri kudyiwawo nemhutwa nehama dzinenge dzatambira mari idzodzo nekuti vanenge vachingoziva kuti aiwa mwena wemajuru uchiriko kunaye kutonhore kupise. Vanenge vachingotumira mashoko kuti kuno kwakudiwa mari vanhu vachibatsira. Asi nyaya iripo haisi yekuti yekunongedza nayo. Inyaya yekukurukura zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri ringe richibatsirwa kupedzwa kana kuti kudzorwa pasi. Asi misikanzwa inongoitika nekuti kune vamwe vanenge vachiti aiwa vasi vana vevanhu vari kunze kwenyika chete kana vane vanawo vari muZimbabwe vanenge vachingoita misikanzwa. Misikanzwa. Pindai muchirongwa. Chirongwa ndechenyu munhu wese. Diaspora Forum chitatu choga choga. Techikupai mukana wekutaura zviri mupfungwa menyu. Tisati tapinda muchirongwa ichochi maonawo vhidhiyo yabudapo. Ividhiyo yechimwe chizvarwa cheZimbabwe amai tanyaradzwa Spandla vari kurima zvinoshura mare muari muno muAmerica mumusha weGettysburg uri pasi pedunhu reMaryland kwavari kurima. Mumwe wangu Chris Gande ndiye akaenda kumunda achinoona semudhumeni pakare pari mutori wenhau akatora vhidhiyo yakanaka kwazvo nemabasa ari kuitwa namai Spandla. Vamwe vezvizvarwa zveZimbabwe zviri kusimudza mureza zviri kwazviri anzi ivhu kuvanhu. Vanhu kuivhu ndozvavari kuita vari muno muAmerica Gande.
Yevo chonga ye singa silihlangabeza njalo kuhlelo lwethu olwe Live Talk Diaspora. Lamhlanje ke sixoxa ngabazali abasemazweni abaphetheya ukuthiwa ke bayathumeza imali bethumela abantwana abasekhaya abasakhulayo imali bayichaphaze bangene emabhawa bathenga okudakayo lokunye okunjalo. Sizwe kuthiwa khona udubo lolu solubhahile kakhulukazi. Yiko ke sithe lamhlanje ke siluphathaphathe sixoxisane lani lingali sekhaya khonale eZimbabwe kumbe likhona pha emazweni aphetheya. Siyalinxusa ukubana lisitshayele ucingo u-001-202-619-2077 sixoxisane. Sizaba ke silabahlonitshwa esibanxusileyo ukubana basiphathise ukuphathaphatha lolu daba. Njalo ke emuva likelezwa lapha udaba esiluphathileyo lapha oluka mama olapha eMelika oselima olengadi yakhe lapha limayo umama othiwa yena uTanyaradzi waSpandla liludaba esiqale ngalo kodwa ke hayi sikhuluma ngalolu olunye lolu olokubana abantu bayathumeza izimali abanye labadala kuthiwa bayathunyezelwa imali imali ithifika khona le umuntu ayichaphaze athumeza imfanekiso jonga esithi yena indlu yakho ifoundation seyaphela sekufika ngaphi yona imali sidliwe
wozoona kuti kozva ndee ndikurayikidzwa picture yepaHarare Central Police Station iri kudzipamba pano ndomatambudziko anoitika hanzi mbira yakashaya muswe nekutumira kurayirira kwatinenge tichiita uchifunga kuti mumwe wangu anondigira muswe wokuigira kamhini kemuswe ndomatambudziko ari kuitika iwayo. Yes. And I think the issue is not only to do with juveniles, as we have mentioned earlier, even some adults who are guardians to those children or to our properties or properties of those who are in the diaspora. I'm saying ours because I'm also in the diaspora and I may be victim to all these things. You send money to a relative and they tell you, this is for this project. And the next thing, the project is not being pushed forward. Instead, they will send you, if it's a house, a photo of a neighbor's house or somewhere where they there's progress here, and they monitor that progress of a different house, but they'll be sending it to you, telling you this is your project. And if there are kids going to school or supposed to be going to school, they'll tell you the kids are doing quite well, but the fees, they need money for this project, for that book, the encyclopedias. People are buying them, Chris.
Yes, Chunga, it's a really growing problem because, you send money and it's supposed to do what it's supposed to do, but somehow you find it's not the way it is. Jonga.
Wangu tabatana na wa Dennis Juru, varimu South Africa. Vane sangano raurunonzi International Cross Border Traders Association. Uye wa Juru, ndo mutunga miri, we sangano iri. Wa Juru, tuno gamchira ene mfaro kwa Studio 7. Wa Juru. Ndofunga nare yao inenge iri kuita dambudziko nekuti rutonzwa ruzha ruri kuitika kuseruko. Vajuru sangano ravo re International Cross Border Traders Association vamwe vanhu vari kubatsira zvishara zveZimbabwe zviri muSouth Africa kutakura ingava midziyo dzingava mari kuendesa kumusha pamwe nekutumwawo kunzi aenda ombonotisorerawo kuita musori kunotarisa kuti zvivakwa zvangu zvandiri kuita zviri kuita here, maprojects angu ari kufamba here kumusha uku, nekuti unenge uchingotumirwa shoko kuti aiwa zvinhu zviri kufamba. Saka vajuru tavakoka kuti titaure navo, nekuti ndo rimwe remabasa avari kuti nhengo dzavo dziri kuita ekutumwa vachinotarisa kuti zvinhu zviri kunzi zviri kufamba kumusha zviri kufamba chaizvo here Gandhi.
Yebo Jonga, hayi kuyenzakala njalo njengokuzwa kwelapha uJonga ukhuluma ngodaba lomhlonitshwa esimnxuse lamhlanje ukuthi azosiphathisa ukuxoxa siphathaphatha udaba isilalo lamhlanje egudwini. Kukhanya ke icingo lwakhe yilo lungani alu ayisilo lwakhe lodwa ucingo, incingo zingani ziyahlupha kodwa hayi lingakhathali qhubekani lokho lisizama Jonga.
Vajuru tinoimba vanenge vadzoka pachirongwa.
Makadi mukova Jonga, makadi vatereri.
Aiwa tiri wapenyu, ndina va Chris Gande pano, tiri kunge tichizeya nyaya iyi yatiri kukurukura, asi pamuri panenge pane ruzha, hamene kuti munogona kunzvenga ruzha here mukoma?
Munongoziva tiri vanhu vevanhu pandiri faneka ruzha tichana.
Regai tione kuti tinoita sei. Nyaya yatiri kutaura ndiyo yekuti vana vanovabereki vari kunze kwenyika mudiaspora ndivo vamwe vamwe vari kunzi vari pamberi kunyaya dzekuita misikanzwa, nekuti mari vanenge vachingoiwana pamadiro. Kwoitawo hama dzimwe dzinenge dzichibatsirawo zvakare muzvirongwa, pamwe nekutoona kuti vana vaenda kuchikoro here, ndevamwe vanhu vari kunziwo vari kudya zvakare mari idzodzo dzinenge dzichitumirwa kumusha. Imiwo sesangano kana kuti savajuru, zvii zvamungataura panyaya iyi?
Hongu, matambudziko iwayo ari kuwanika. Tine mari dziri kutumirwa kuenda kuZimbabwe, kunyanya dzinotumirwa nebandiko redu rinotakura zvinhu richiendesa zvinhu kumusha kuZimbabwe kubva muSouth Africa neBotswana. Tiri kuzowana dambudziko rekuti vabereki vanenge vatumira kana vana vanenge vatumira mari dzavo kuZimbabwe dziri kuzoshandiswa nenzira isiriyo. Kunyanya vechidiki vari kuzoshandisa mari idzodzo kutenga zvinodhaka, vachigumisira vashandisa mari zvisizvo zvainenge yatumirwa kuti inge ichiita kuZimbabwe ikoko. So dambudziko iroro ririko, koto ivo vechikuru variko vanotumirwa mari, kunyanya vaya vatingati vavakidzani, kana iwo kama zvavo zvekare variko vanotumirwa mari. Kana vatumirwa mari semuenzaniso vonzi kuri kudiwa pane kana kuvaka ingave imba, vanowanika vachitumira mifananidzo yedzimba dzinenge dzisiri idzo dziri kana dzidzimba dzevavakidzani, vachiti imba iri kuvakwa uko nerumwe rutivi vachizama kumbopinduka pinduka nemari iyoyo. Saka dambudziko iroro ririko zvikurusa. Uye tiri kuzogumisira taita kuti vanenge vatumirwa nedzimari dziya vatore mifananidzo yekuti vazosporatidza kune anenge avatumira mari kuti mari yako kutumira basa riri kubatwa ndeiri rave pakati.
Zvino ndokunge chiri chivakwa icho vajuru, ko kana zviri zvemwana wechikoro iwe unenge uchiti mwana ari kuenda kuchikoro, unozo anokwanisa here kuzoziva kuti chokwadi mwana ari kuenda kuchikoro?
Ipapo pane dambudziko zvekare, nekuti hatikwanisi kutumira mutyairi kuti aende azvisingazivikanwe neuyo ari kutumirwa mari. Saka tinofanirwa kutenge tichitozivisa avo vari kunotambira mari kuti kuri kuuya mari kana kune zvinhu zviri kutumirwa. Saka zvachireva izvo kuti zvakaoma kuti mutumiri azive zviri kuitika sekuti kana ari mwana wechikoro unogona anasoswanwa kana akapfeka kana uniform saka munhu anenge akagadzirira zvikurusa kuti mutyairi uyu anenge atumirwa kana nemari ange achiswana mwana ari muuniform zvichitadza kunge zvinhu zvakarongeka uye nekuoma kwezvinhu kwaita muzimbabwe unosvikira kubva kuti chitsotsi chanyanya zvekuti kana iyo mari zii chai chaiwo zvinovaitira nyore vechidiki kuti vange vachienda kana mudhorobha mumaindanet cafe vachinokwanisa kunogadzirisa marusiti enhema ekuti kune uyo anenge atumira mari anozogumisira abvuma kuti idi mari yangu yakasvika uye mwana ari kuenda kuchikoro apo mwana pamwe anenge asingatomboenda kana kuchikoro apo mwana ane achisevenzesa zvinodhaka ari iye anotonzi ndiye shoroma kana asangana nevamwe vake vanonge vachinwa nekusvuta zvinodhaka saka zvakatiomei kuti kune uyo atumira azive kuti yasvika here mari uye kusvika angazoti yasvika asi kuti yashandiswa chinangwa chayo here mari zvinotiomei
maita basa vajuru rambai muri parunare krista vana mukoma mabena vachingamidzi
yevo siyamukela umnumzana Ngqavuto Nicholas Mabena kunjani ba
ngiyaphila linjani khona ngapho eWashington
hayi siyaphila linjani lina khona ngapho eSouth Africa
hayi siyaphila izulu belisini hayi konke ngani uhamba kuhle
okay kubalaleli sithanda ukubazisa ukubana sesilomnumzana Ngqavuto Nicholas Mabena yena ongowenhlanganiso ye Zimbabweans in South Africa. Yile igama layo ngisho?
Zimbabwe community in South Africa.
Oh, Zimbabwe community in South Africa. Ye, kudaba esilalo lamhlanje eGoodwill lapha, ungasitshela ukuthi lina kuyini njengenhlanganiso elikuzwayo ngabantwana okuthiwa bathunyezelwa imali ngabazali babo abahlala phecheya. Singathi thina laphandle kwelizwe nje khonapho kwamakhelwane njengane likhona ngapha eSouth Africa.
Okwenzakalayo yikuthi okokuqala kumele sikunanzelele akusafani la kudala ukuthi obaba babesiye emakhaya besiyasebenza koBulawayo khathesi sisale labogogo emakhaya kumbe labokhulu khathesi umuntu uselemize emthatha umuzi lahlala khona ikakhulu thina eGoli abe lomzi koBulawayo abe lomuzi emakhaya ubusuthola ukuthi ogogo bahlala emareserva izikolo zemareserva kazila mfundo leyanengane iphezulu yikho sibese sigamisa abathi bese sithiya abantwana ikakhulu koBulawayo ukuthi bafunde khona ngesizathu sokuthi ogogo bazabe hlala emakhaya umntwana mebha besesala endlini ehlala namaloja kumbe ehlala lesihlobo isihlobo esingelamandla ukuthi simfakele umthetho ukuthi umntwana ayenze njani futhi nxa uthumela ulutho kumbe imali umntwana besefuntheni azithathele izinqumo azenzele lokhu afisa akwenze kulokuthi kwesinye isikhathi ayebhadala imali yesikolo angayibhadali kwesinye isikhathi kwesibona khona labo esithi ngama-teenagers sebengena entweni ezokuthi banathe utshwala behamba kuma-night club ngoba bengelamzali eduzane olandelayo kanti-ke futhi ungathumela imali kuyimali okumele isebenze okunye kumbe ithenga amagesi ndenze okunye
isigcina futhi izisebenzi ze-plant drive zibhalelwe okuthiwa ngama-voucher ziyethatha ama-groceries ema-shops amakhulu anjenge-plant bakery ase-plant le-plant spa bahamba abantu
mnumzana
ukuthi bathathe ama-groceries afika emalini engange-$100 umuntu ngamunye ukukhethelwa ukuthi uthathe imali engaka wonke watshele ukuthi thatha i-grocery engikwana $100
some banks they actually have to source their funds outside they're sourcing those
uxolo siyabona imitshina yethu lapho ebingasahambi kahle mnumzana Mabheno lokhu khona
yebo lokhu ngikhona bengisasho ukuthi-ke umuntu uyathumela umzali uyathumela imali mhlawumbe imali yokuthi kuthengwa ezinye izinto endlini kumbe ku-extenda indlu kumbe kwenza okunye ekhaya uthole ukuthi imali leyo kayisasebenzi ngendlela ngokuthi umzali akekho uhlupho yokuthi isikhathi esiningi sihambe ekhaya ngemva kwezinyanga kasihambe ekhaya kumbe impelaviki kumbe ukupheleni kwenyanga sihamba mhlawumbe ekhaya ngama-holiday holiday ephasika lango-December imali okuyithumele phakathi kwesikhathi ukuthi yenze ezinye izinto ekhaya uthola kungenzakalanga laleyo mali ingasekho yikho sesibona khathese abantwana abakhula singela abakhulela kobulawayo usuthole sebesenza ezinye izinto thina sisekhala bogogo ezakhuswa ngabogogo esingazenzeki ngokuthi kakulamthetho kakulamzali oseduzane futhi kakusafanani lakuqala ukuthi mina nxa ngangikhula ngumntwana emakhaya ngangisazi ukuthi umzali wami aswelo ozala mina kodwa wonke umuntu esigabeni omdala ongumzali wami yikho ke umuntu omdala wayele mvumo yokuthi umakhelwane nxa engabona ngiphambanisa njengomntwana athatha uswazi angigaze nxa ngifika ngikhaya kangifike ngikhuluma ukuthi ngijayiwe kodwa khathesi ungazama ukuthi uqondise umntakamakhelwane kalisaziwani lo makhelwane so nganithiwa wena usu-abhuse umntwana kodwa uzama ukuthi umntwana umqondise yikho sokuseza ukuthi sibe labantwana thina sisegol bona besekhaya kobulawayo sibe siba ngamahlongandlela
Hayi kulungile bamba ucingo lapha jonga Mr. Mabena is raising a very few interesting things here. He says, you know, because of the current situation that we are in, you find that someone has got like three homes.
Mm-hmm.
One, for example, he's living in South Africa.
Mm-hmm.
He might have a kid in the city.
In the city.
And then the grandparents are in the rural areas. Mm-hmm. And also the issue of disciplining children. You know, in the past, even you could discipline your neighbor's child.
Child, that's true.
Mm, so he says now because, you know, you law. Do that, you are arrested.
I know.
Yeah.
I know. I think that's one of the issues that was raised by the Public Service Labor and Social Welfare Secretary. That I think the fact that the environment that the children being raised contributes to their behavior, their deviant behavior. So it's urging people that the family has to take responsibilities for the child's behavior and participate in the rehabilitation process, which needs a village to raise a child. But mm-hmm. as you said, now it's difficult. It's a different song altogether.
Yeah.
You cannot discipline a neighbor's child.
Mm-hmm. Yeah, so let's go back to Mr. Juru. Mr. Juru, are you still there?
Online, boss.
Okay, yeah, Mr. Juru, when we're discussing this issue, we are talking about children who are living in Zimbabwe while the parents are away. Would you say what makes this situation be as it is? Because you would expect... Oh, that noise is getting a little bit too loud.
Chris, I can hardly hear you. Maybe come again.
Yeah, and I can also hardly hear you because there's a lot of noise where you are.
On the background, yes, of course. Yeah, can you please repeat?
Yeah, I was saying that what are the reasons that are leading to parents living in separation with their children?
The noise is...
Yeah, the noise is just too much.
Maybe... Maybe we can call you later when you. Do you think you give like you? Do you think you have some 5 minutes or 10 minutes to get away from the noise?
Okay, call me in a moment. Yeah.
Okay.
Thank you.
Thank you. Yeah. So we'll take that question to Mr. Mabena. Mr. Mabena, what are the reasons that are leading to this kind of situation where parents are living in separation with their children?
Well, it's because of the economic conditions in the country. As you would know, during the colonial era, workers were meant to live in the reserves where women were left behind raising kids, where our fathers would go and work in the cities. The rural areas were used as a breeding ground for the new labor force. When our parents will retire, we'll then replace them. So because you now have a situation where industries are basically non-existent in Bulawayo in other areas, people are looking for economic opportunities in other countries. But because also of the conditions where when migrants arrive in neighboring countries or overseas, they can't relocate with their families. They are then forced to leave their families behind. So the economic situation in Zimbabwe and elsewhere is actually broken down in the family unit that existed, because you now live separately, like it was in the olden days, where people live in hostels, so to speak, mine workers and so on. So it is the same thing which is happening now, but the main difference now is because of the distance. That we are no longer closer to our families back home. Some people in London, I have seen situations which never happened before, particularly for people that are in London and in the United States. If there's death in the family, it is an African, as we used to understand, that you can actually film the funeral procession. But this is what is now happening, because the people will not be able to come and bury their relatives, and you begin to see other cultures beginning to emerge. So all these issues that are blamed on that we blame on the economic meltdown in Zimbabwe are contributing to these things, where we are now adopting some cultures that we never knew when we were growing up, some of us.
Yeah, that's true. I think there are many changes in the way people are living today, and maybe they say we move with time. Maybe that's how we move with time, Mr. Mabena. Thank you so much. Stay on the line. Chris, we now have Mr. Edward Shoshe, a Zimbabwean who is based in South Africa. Welcome to Studio 7 Live Talk, Mr. Shoshe. Ndizvo zvomaita basa matitsika pachirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yevana vanonzi ongororo imwe yakaitwa iri kuratidza kuti vana vazhinji vari kuita misikanzwa kumusha uku. Vazhinji vavo vanoita misikanzwa nenyaya yekuti vanenge vachiwana mari dzekushandisa pamadiro ajojina. Vazhinji vacho vanozoonekwa kuti vanenge vaine vabereki vari kunze kwenyika. Akatumira $100 yekuti mwana anga achishandisa kune zvaanodawo semunhu anenge achengetwa nevamwe. Iye ndoye anenge akushandisawo kutenga zvinodhaka nekuita mimwe misikanzwa. Hanzi nemareports atiri kuwana muna 2015 kune kwakatoita nyaya dzaisvika ndofunga kuzviuru zviviri kana kudarika zvishoma dzevana vainge vachipinda mutsakwende idzodzi dzinosanganisira zvinodhaka, kusungwa vachida kuita kana zvekubhinya nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo?
Nyaya yamina yemudariro yakaoma zvikuru. Ini ndiri mumwe wevabereki vane vana vanodzidza kumusha kuZimbabwe. Dambudziko riripo nderekuti mapemiti atakapiwa ezvepesiya eZimbabwe Special Dispensation aya akanga angori ma5 years, saka zvakanga zvakatiremera. Inini semunhu ndaivaka kamba kangu mutauni ikoko kumusha uko, saka vadzimai vangu variko kumusha. Ndo zvakatondibatsira kuti vana vangu vange vari kuenda kuchikoro vaine munhu anovatarisa. Asi zvakaoma ndezvekuti izvozvi vana festibhori yangu iri kuita form 3, musikana aakutotanga kunetsana namai nenyaya yekuti ari kuona kuti hapana fadha figa. Mukatarisa cultural setting yedu, vana vazhinji vanokura vachingoziva kuti baba ndo vanotya baba kazhinji, asi mai vanenge vachijairirana kutaura. So matambudziko atinosangana nayo kuti vana havana mafather figures izvozvi, vabereki vazhinji tiri muno mutiri kutsvaga kuti vana vaende kuchikoro. Saka nenyaya yekuti vana havana vabereki vari kugara nzvimbo dzakapararana, vana vaakushandisa yatingati muchirungu compensatory behavior, kuti kana baba vasipo kana kuti mumwe mubereki asipo, vaakushandisa zvinhu vaakudhimanda zvinhu zvakaita semafoni, mari nembatya dzinodhura, shangu nezvimwe zvakadaro, kukavha kana kuti kukavha gepe remubereki asipo. Saka izvozvo zvinoita manje kuti iwo kana uri mubereki utinge uri kuno kunze, hauna choisi nemhaka yekuti uri kuda kuti mwana afire kuti baba vangu vachiri vapenyu kana kuti mai vangu vachiri vapenyu vari kushanda vari somewhere. Saka circumstance iyoyo inokufosa kuti utumire mari. Zvekuzoti yashandiswa chii, mwana aita sei, zvinonetsa. But sekuona kwangu kati maitira andinoita ini ndeyekuti adzimai vangu vanoshanda ikoko kuZimbabwe, saka ndinocommunicata paWhatsApp nemasocial media nematicha avo. So zvandingade kukurudzira kune vamwe vari muno vari musituation yandiri, ndezvekuti zvinhu zvingabatire kana uchida kuti uundwe first-hand information yekuti mwana wako behavior yake iri kufamba sei unotoinzwa chete kuchikoro. Saka zvingabatira ndezvekuti kana ukakwanisa kutenga kana kafoni kechimasmartphone turiko kuotengera teacher pavatoenda kumaholiday apaka ke400 rand oenda pawhatsapp andifunga kuti teacher yeyo angatengesa foni iyoyo. Saka unenge wakwanisa kucommunicata naye kuti mwana ari sei, welfare yake iri sei, unowana first hand information because vekumba vanenge vasingaziye kuti iwe uri kutaura nateacher sei. Zvona ndinofunga kuti zvinhu zvingabatira izvozvo.
Then ko kana ari mumwe anenge asiri kuenda kuchikoro, kune vamwe vayaruka zvokuti apedza form 4 apedza form 6 anenge achingondiri kutsvaga basa handisi kuriwana, asi iwo semubereki unenge uchiedza kuti aramba achifambira nawo nevamwe vezera rake kumusha, saka unenge uchitumirawo mari, mbatya dzekupfeka nezvimwe zvakadaro. Ndo vamwe vevanhu vari kunzi vanoita mapata anoita svondo vaya, pangaitwa sei ipapo vasvosvo?
Apapa chiripo ndechekuti inini ndinoita part-time lecturing munomu ndichidzidza zvakare ndichiita mapostgraduate studies angu. Ndakaona kuti vana vakadaro vanoda kutoti wochitongoona kuti utore mwana iyeye because vanhu vazhinji vari muno muSouth Africa vasina mapepa, ivo vakomana vechidiki ava vanowana basa, vanokwanisa kushanda zvima part-time job kana wakwanisawo woita kuti mwana aende kuyunivhesiti, nekuti kuyunivhesiti kunoku kune manhuri kune madecent education nemafacilities nemaopen learning facilities yekuti mwana anogona kuita digiri yake neunisa tichigara naye achiwana mapeters achibatirwa, zvinogona kuita kuti ramangwana rirogo rake rinogona kuita nani. Kera asina mapepa unogona kuti umuaplaire study permit ainete iyoyo inongodiwa, ine zvinhu zvishomashoma zvinodiwa. Saka vabereki vazhinji vane tsika yekuti tiri kuziva kuti kumusha hakuna mabasa, asi unenge uchiti mwana ari kutsvaga basa anowana kuti kana vakadzimba chaivo vachienda like neighbo wangu inini ane almost gore rese anoenda hake kubasa panzvimbo yekuti apo $500 anopiwa $100 pamufisti. Saka mwana wangu ane form 4 kana form 6 paangawane basa ngepapi, chokwadi ndechekuti hapana. Saka zvaakuda kutoti mubereki wotounganidza mari woita kuti mwana auye kuno, kana mwana auya kuno oitawo zvimastudies zvee zvinanaiisa nana Northwest University vanopa zvimaprograms zvakadaro zvekuti unostuda at home uchitumira maassignments. Zvinoita kuti mangwana mwana abatirike, zvekuti utumire mwana mari kana bhiri dzinodhura kana foni kana chii, unenge uchitouraya mwana at the expense yekuti agare kumusha. Saka ndinoona kuti zvinhu zvakakosha kuti titosungirira because pamwe pacho unozoona kuti hazvibatsire kuti uti mwana ndomutumira mari yomutumira mari, iwo hauna mekanizimu yekuti umumonite kana kuti uone kuti zvaari kuita ndezvipi. Saka zvinhu zvinonetsa. At the same time iwo futi pane takaitika xenophobic attacks mazuva apfuura, ndakaona pane vhidhiyo yakanditraumatiza nanhasi ndinototya kana kuti vana vangu vadzidze kunoku. Pane vakomana vatatu vechidiki vakanga vakasungwa kuno naKZN vanga vakasungwa nevanhu vemunomu newaya vakapiswa vana ivavo kusvika vafa, vari vakomana ichingi vanga vari above teenage age. Saka zvinotyisawo futi kuti ungouya nemwana kuno. Saka paitika nyaya dzexenophobia attacks idzi vana ivavo vechidiki vava vakachinzi ndio vanenge vari kupambara vasamu.
Ndikubatai muromo vasvosve, ndirodzoka kwamuri iye zvino izvi. Zvinofadza zvikuru kuti munogona zvakare kuzotsanangura zvamaa muchidonongodza izvi murimi rwechirungu, asi regai ndingopa mukana kuna Nyasha. Handizove ndimukoma kana ndimuzvare vari parunhare vari kusilovela, maswera sei?
Afira maswera sei wemijonga? Aivo maswera sei wemijonga? Aivo
pamuri pane mune radio iri mukoma Nyasha padhuze. Mukoma Nyasha, nhare yavo inenge yadonha nekuti tachinzwa ichita ruzha rwokudzokorora kundisweresa, handizoti kangani Chris. So Chris, Mr. Shoshe was explaining that it's very hard for parents, or it's difficult for parents who are in the diaspora to come up with mechanisms to monitor their children who are back home, because most of these things they do on their own. And when they come home, when they come back to wherever they are living with the guardians, they pretend to be very nice kids, and in some cases these are guardians. They spoil the kids because the kid will be fighting. There is no father head there. We are used to nishataura babu wako kana vauya, but babu wano yari nishasiani nishataizi wako tukupera kumwezi babu wanengu wako. I have to get ready for a beating if it means to receive that from your dad. But now that most parents are outside the country, maybe the kids are living with their grandmas, they cannot be seen beating that the kids up, and the law doesn't allow that too. So he's urging parents to communicate with teachers to get updates on children's performances at school and all that. But you can maybe go to Mr. Mabena, then we go back to Mr. Shoshi.
Yes, Mr. Mabena.
Yeah, Baba.
Yes, so there were these parties that we had in the last couple of months. I think they were called Vuzu or something like that, where children would go there and do all sorts of wrong things. And would you say they have stopped?
Well, I wouldn't say they've stopped, but at the time when they began, we saw the community, particularly led by the church, coming together, trying to address the crisis that was there. They might not be as they were in the last few months, but certainly you still have teenagers, good-going teenagers that abuse alcohol, that is smoke, daha, and other drugs. It's a trend that is happening not only in Zimbabwe. You see it daily here in South Africa, where young people in school uniform, they will be drinking beer, they will be smoking daha, abusing drugs, and so on. It's a world and a challenge that is there. So it is Zimbabwe is not an exception. So what is compounding the problem is that, like we were saying earlier on, that because the parents would not be there to instill discipline, and the neighbors feel disempowered to intervene in any disciplinary action that should be taken against the kids that stay alone or stay within the lodgers, particularly in Bulawayo and in other towns. So that is the challenge. But the other challenge that is faced by people that work outside the country, we have seen is in situations where if, say, assuming I want to buy a stand, I will send money to my relatives for them to buy me a stand and construct their house. What we have normally seen is that and people will send you photograph of a stand that does not exist. They will keep on sending you photos of a structure that does not exist. When you go back home, whether after a year or after 2 years, thinking that you have a house, you find that you have nothing. It's the biggest challenge that we have seen a lot of people facing. If, say, again, your kids are staying with your relatives, you'll be told to bring food every now and then. There's shortage of food. And when you get home, your child is not well fed because other people are then taking advantage because the child is not there. Your child gets raised like an orphan. You buy clothing, there's an extended family, your kids get not to wear the new clothes that you buy them. So you still have those challenges that you have apart from the challenges that kids do in terms of alcohol abuse and other things. But you also have the parents or relatives that then tend to abuse the children because their parents are working outside the country. So these are some of the things that we have come across or the complaints that we normally receive from the parents on this side.
That's quite sad. So these are Vuzu parties, whatever they call them, were fueled by money from the diaspora. Is that true?
Yes, because the parents will be working outside, the kids, they will be demanding money. Parents, they will feel that because they are away from the kids, they will keep on sending the money. You suddenly have this teenager has lots of money, and they then tend to abuse that money. you remember when I went to boarding school myself, you will lie and say the school requires this, and your parents will then send you money. But the good thing is that in a boarding school, there was a strict discipline. So this is what is happening. I remember when we form one, we'll write to our parents and say we need money for photosynthesis, and the parents didn't know what all this was. They thought it was some other subject at school and so on. So you took advantage of their ignorance. So this is what is happening even today, where kids will make a lot of demands to their parents in the diaspora because they've got money, they send money, and this money is the one that is then used to do all these parties, abusing drugs and the alcohol. And the other thing, because the parents are not there, you can't give career guidance to your child. You can't monitor whether your child does their homework or not. End of the year, the child has failed schooling because you are not there as a parent to guard. And kids were taught that at 6 o'clock you should be home. They stay outside the household up to about 10 in the evening. We were told in my home you were forced to sleep at 6. At 8. It became a tradition that 8 o'clock you go to bed. But nowadays, kids will sit in front of the TV watching soccer or movies and so on up to about midnight, whereas the child is supposed to be waking up in the morning going to school. So because of the separation of parents, the breakdown of that family unit, it has an impact in the bringing up of a child.
Mm-hmm. Thanks a lot. Just keep holding, Jonga.
Tinamukoma tichaona vari ku United Kingdom. Vanorova mitauro yose iri mitatu, Chirungu, Sindebele, nechiZezuru. Kukomborerwa kwomukoma. Pindai muchirongwa.
Tinotenda.
Motanga nerurimi rupi?
Aiwa. Zimbabwe iri muZimbabwe nekunze kwenyika.
Tinotenda zvikuru. Ndaanchibvunza kuti muri kutanga nerurimi rupi. Ndabva ndaona kuti matanga yanyu nechiZezuru. Enderera yanyu mberi.
Ndafara nekuva pachirongwa. Ndafara nenyaya yamataura evana iyi. Ini ndati kureiwo ndine vana vakura. Ndani makore ari kusvika kuma 52-53 years. Dambudziko ratiri kuita ndati kuhangu vamataura vachitaura apa. Hongu dambudziko iri tiri kuriona. Ngatizivei isu sevabereki chekutanga kuti vana vedu avava i-investment inopfuura mari iri kubank chekutanga. Right. Chechipiri ndechekuti kana tichidhila nenyaya yevana vedu, isu vabereki kazhinji kazhinji isu tinotanga kurasika kazhinji kazhinji. Chimwe chandakaona ndechekuti muupenyu hwandakagara ndichiri kuZimbabwe, ndakagara kuBulawayo, ndikagara kuHwange, ndakazvarwa kuMashonaland kuHarare. So ndakaona macultures edu akatisiyanei, background dzavo nestrength yavo yeadherence yedu kumacultural values and norms. Vazhinji vandakaona vechiNdebele havawanzotaura mumba mavo nevana nechirungu. Even kuno kuUK vazhinji havadaro. Asi vechikaranga ava vechiZezuru ava, vazhinji tinotaura nechirungu, mwana anongokura achingotaura namai nechirungu. Nokudaro vana vedu vanobva vazvinzwa muropa ravo kuti kazhinji kana mwana ari kuno anozvinzwa kuti murungu. Vari kumusha at the same time nenyaya yetechnology yatanayo iyi. Zvese mukatarisa kana ari pafoni, hapana foni inenge yakanyorwa nechirungu, inenge yakanyorwa neshona kana neNdebele. So that affects macharacteristics evana vedu, internet as well iri kuti affecta. Isusu vabereki tikaziva kuidentifya where the cause is, we can change vana vedu for to be better children. Let me give you an example. Muno muUK vazhinji vana vedu vakauya muno vamwari kuma 5 years, 10 years, vavarume vakuru vari kuma 20 years nhasi. Vazhinji vachona mukatarisa kutaona kuti vanga vachiita zvechirungu mumba vakarasika. Nokuti hazvinetse kuti kana mwana achibhihevha semurungu kana kuti serumwe rudzi rusirwo kwake, hazvinetse kuti apinde musociety iyoyo. Aita assimilate kudaro, mwana iyeye anogona kutorwa kune zvinodhaka. Isu vabereki kunotei tiri bhizi kana muri kuno kunoseenzwa hakuna zvokutamba. zvese kuti unongona kuti sinza mabasa mairi matata usina nokuti uda kutumira mari kumusha ubatsire ofuti vamwana hamanisha ne vana baba nana mai nevamwe vana vanengwa ari kumusha saka nekudaro mwana anoshaya nguva yekugara nemubereki ashaya nguva yekugara nemubereki iwe unenge uchimusira mari kuti munowa anopiwa mari kuti nehurumende dzacho futi as well anopedzera kusha kuti kumari iyi ndoshandise chii opedzera mwana akupinda mune zvinodhaka saka inini chandokurudzira vabereki ngatitaurei nevana nerurimi rwamai rwerwonzi rurimi rwamai isini to nesindevele nokuti tikarasika isu there's no point yekuva accusa vana ivavo yeti vari kumisbehavior in our eyes and we are doing nothing and forgetting kuti ndo tomorrow yedu investment yedu yamangwana iyoyo inopfuura mari so identity crisis yakuitika kuvana vedu kwese kumusha nekuno kunyika dziri kunze kazvikazvinzi kunyika dziri kunze ndezvekuti kana akarasika vanomujere muno haana kushata segei kumusha anenge achiona TV chichi achidya chikafu chakanaka kumusha manje hakuna zvese izvozvo zvemaluxury iwayo munowo muchinozonetsa ndechekuti kana aenda kujere kwacho harinzwe kurwadza jere iroro nokuti upenyu hwake hwepanze unenge hwakatoshata kana apinda mumadrugs asi kana anga asina kupinda madrugs unogona kumudzora asi kana apinda madrugs kwakutoda zvekutoti munonamata kana unombika doro kumusha vazhinji vanotora vana vachienda navo kumusha vachiti tikuenda kuholiday vachivasiya kumusha kuzimbabwe but still vana ivavo vanosvika vachipoluta vamwe vana vari kuzimbabwe nokuti ivo chavanenge vawira kuzimbabwe havachizivi ndopanotanga kuona nhamo kuti oh kuno kune nhamo otanga kupepuka vazhinji havatomboziva kana kuti president wekuzimbabwe ndiani havana basa nazvo alizi saka dambudziko ratinaroka vabereki ngatigarei pasi tichinyatso zvoda kuti isitibatane marudzi nemarudzi tichiita macommunity groups munzvimbo dzatakagara mudiaspora nekumusha kunodiwawo futi kuti isu tiri kuno tinge tichibatsira kumusha in terms of kuisa madonations and the like kuitira kuti vabereki vakwanise kugara vasingapedze nguva yakawanda vachinotsvaga kuti nhasi ndowana kupi iro rauya nhasi iri rinonzi bond not and the like and the like asi kuti vakwanise kunge vakagara pasi vachiziva kuti at least tine pakati patinowana zvakati saka zvinotibatsira kuti tinge tine vana nguva yatatifanira kunotsvaga mari nand like tikarega kudaro ezenation hama dzangu ameno pamwe hatichazonokutizvinozoitika kumari zvizauti paanenge akuzooneka pamwe teita chembera kana kuti tinge tafa
ndizvozvosaka
ngatigarei takangwarira kuti iyi nyaya haisi yekutamba nayoi and totarisa one most important thing one very important thing yada kuti vabereki vese muteerere lelana lilonge avazali the most important thing ndeyekuti izvo zvambouya sei munyika medu kuuye njani loko its because of the ruling system tairegerera zanu ichiita zvainoda handiti sorry ndakuisa politics but ndo zvazviri takaregerera nyika ichiurayiwa and mukuurayiwa kwakutakutambura vana vedu hatichagoni kuvachengeta tatiza tabuda munyika medu hamunakidze kugara munyika musiri mako alizi
maybe
saka imimi chiitai kuti tikwanise kana pane vanogona kumusha nekuno kunze kwenyika tiite magroups evabereki vanocommunicata nhamo dzatiri kuona nevana nekuti tingabatsirane sei nokuti isizesiriai mata
ya mukoma tichaona rambai henyu muri parunhare ndimbonzwawo kuti vasvosve vanotambirawo sei maonero enyu tozoenda kuna vamabhena tubva takutotopeta chirongwa vasvosve pindai nemashoko enyu munogona kusanganisa rurimi rwechirungu nechizezuru kuitira kuti mativi ose anzwe taura henyu
pakanaka vakuru vabva kutauravo I think he has raised a very crucial point to say let us not alienate from our cultures even if we are out of the country that I think we should take responsibility as experience in the diaspora but the challenge that I've seen I'm doing my postgraduate studies in ICT and I've realized so I work with software quite a lot and social media I've realized that quite a number of parents they spend most of their time surfing the internet not to communicate challenges and solutions with other fellow Zimbabweans, but they turn the social media into dating sites. You find that a married person will be looking for a married woman to play around with and to be promiscuous and that kind of a thing. So I think we as parents, we are to blame in all this, irrespective of the economy that is shrinking at home and the political situation that is in dire. I think we should take the blame as parents.
Mm-hmm.
And I also think that we have a challenge with our education curriculum. Maybe it needs to be changed. Because wherever there is
Vasvose, sorry, ndikubatei muromo. Ko panyaya yekuti mumba chaimo, tine tichingotaura nemwana wangu, give me that, don't do that, tiri kumba. Tisingataure nerurimi rwedu. Anozopinda sei mune vamwe kana kuti muzotarisira kuti rimwe zuva mwana wenyu anofanira kuzenga achigonawo tsika nemagariro isi tisingamutaudze nerurimi sezvataurwa namukomati chaona.
Because you want to be like somebody, you feel inferior to speak your language. That is why I'm saying, to me, the blame is with us parents who are in the diaspora, those who are living with their families, their children, and their children and their wives, to say we are alienating from our culture. We feel inferior of speaking in Shona or in Ndebele or in whatever language that is Zimbabwean. So we are spoiling our children, even those who are here. You find a three-year-old child is speaking in English and parents are feeling happy about it. But I think it's a cultural capital, it's a cultural dominance yevarungu. Of course, English is the medium of the language of business and the medium of instruction in many institutions. But that does not mean that at our Chishona, because it is Chishona than in the level. It's one of the richest languages in Africa. But you find that some people, like the Managerians and other people, they speak language Yavo, Pesipawa, and Javarinavanavo. It's only two Zimbabweans. You find that even if you are in a taxi, a Zimbabwean will speak in English and feel inferior to speak in Shona, not because of intimidation or fear of victimization, but we feel inferior of our language.
Mm.
And our children, they copy that from us now. We are the role models of bad things to our families.
Thank
our
you.
Children.
Thank you so much. Vasvosvirambai muri parunare. Chris ndofunga kungade kuti vamabhena vati ka. Tanzwa kuti mukoma juru vanenge vadzoka parunare.
Yevo jonga. Mnumzana mabhena uyezwa lapha ubaba lapha bayakhuluma lapha ngodaba lokubana abantwana ngabasalandeli usiko sebekhuluma isihlobo lapho ababe khona ikakhulu isilungu. Kungalo khulakho kusengezelela yini udubo lolo esikhuluma ngalo lamhlanje?
Yebo, kuyangezelela ukuthi sesikhulisa abantwa bethu ngamanye amasiko, hayi ngesiko lakithi, osokwenza ukuthi isiko lakithi lilahleke. Kanti thina sesiyakwazi ukuthi nxa ukhulisa umntwana, nxa kunabadala umntwana kulendlela omele aziphathe ngayo, nxa ezonika abadala amanzi kulendlela omele aziphathe ngayo, uyaguqa yini kumuntu omdala amanzi emini. Kuzonke zona leziyana izinto azisekho, kazisafundiswa kuhle. Kodwa okunye futhi okuyikho sokungani kuyakhimaza kakhulu, inkonzo esesilazo khathesi, lezi nkonzo esithi ngama-prosperity gospel, uhlupho olukhona ukuthi kasafundisi abantwana ngeBhayibheli kuhle. Ngoba ezinkonzweni khathesi esesikwenza ukuthi sesijaha ukuthi umuntu kumele abe le mali, kumele abe le mota, kumele abe lalokhu lalokhu, kawusakhulunywa ngesimo somuntu. AmaKristu azongizwisisa ukuthi kawusafundiswa ngomuntu wangaphakathi ukuthi nxa usithweni suzelwe ngokutsha ungumntwana kumele uziphathe njani. Yikho futhi okuhluphayo ngoba amabandla amadala obrothere namasabata omethodisti yikho akade bekufundisa lokho. Yikho ubuthola abantwana kade belomthetho, even kuyukuthi abadala kade bengekho emakhaya, bese labo gogo bona obaba besemadorobheni besebenza. kodwa kade sinqa ungena esontweni so kumele uphakamise ikhadi lakho lebank ukuthi kusasa ungathola usofakelwa imali ubuphambi cellphone kusasa ungathola usofakelwe iairtime angitsho ukuthi kubi lokho futhi akwenzakali angikwazi angikaze nguye experience kodwa uhlupho olukhona engiya kukho ukuthi ukuthi kumele baziphathe njani bebancane lokuthi ngekhaya kumele bahloniphe njani abadala kasi sakufundisi kakhulu sesijaha ukuthi sibe lenzuzo singasafundisi abantwana indlela okumele bakhule ngakhona ngoba amasonto lezikolo bayadlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni umntwana kanti-ke labazali futhi yikho-ke umntwana ufundiswa esikolo ufundiswa esontweni ufundiswa ngekhaya ukuthi kumele aziphathe ngayiphi
Mr. Mabena, thank you so much. Maybe Chris, we can give Mr. Tshaona just 30 seconds to wrap up, then we can dismiss him. Mr. Tshaona.
Sita, inithanda ndizobuda ndile kutipe vanhu vatema confidence. Pane scientific research yakaitwa kuti utema wedu unonzi melanin i-protection against solar against the sun radiation. So that woman in Tema does not mean to say you are inferior. One. Two, culture zedu susu warungu warukun want to disfarira kana msunga zizivi warungu warukun mwusha wa shinja wa sinambo garamono want to farira tika nima great our traditions. So that therefore isu atifani wukuto mbozini niti is a totally higher quality, superior against my disease, I got some kind of cancer and the like naturally. So that munu mtemaka, gato zibika, ninyo ye kuturu munu mtema.
Ah, thank you so much. Sharamba tishikubata hii, namba tinazo, mchipinda bachurongwa, maita basa shukuru mkuma tishaona.
Okay, sakanaka inda tenda.
Thank you so much. Christina, mwanzi mudzimu, kana ndimu dimu, variku mudzi. Makadi?
Niko madu wengi baba.
Zita ndiani?
Yetuwa mudzimu.
Ndizvozvo ngoti dimu nokuti nguva yacho inenge yadyana tipei pfungwa dzenyu
ameno ndanisina kubadza redzi ameno mamutaura pamusoro pezvirwere zvakaita sana kenza handiti
aiwa tatisingataure nyaya yezvirwere nhasi tachitarisa nyaya yekunzi vana vana vabereki vari kunze kwenyika vachinji vacho vanenge vari kumusha vari kusara vachitamisika nzwa ndonyaya tachikurukura zvino kana mamusina kunge mazvinzwa handizoti mungapinda sei pachirongwa nekuti ndanichida kungokupai 30 seconds nokuti nguva dzava dzadyana
izvo zvinotirwadza because vamwe vana vabereki vavo vari kunze vamwe kuti vachikwanisa kugadzira upenyu hwavo vaite zvinhu vaite upenyu hwakatinakei zvakutokundikana pakuti vana vanhu vachishupika vasina vanhu vatarisa vana ivavo taikumbira kuti dai kwaaa zvikako vanhu vange vari kunze ava vabereki vacho nabva vange vachikwanisa kuprovhaidha vana nezvese zvavanokwanisa vachiwana vana vachisiyiwaina vanhu vanokwanisa kuvatarinda tisatenge vanhu vabereki vavo vari ipao
asika vamwe vacho vana vamudhimu ndo vari kunzi vakapiwa mari idzodzo vopedzisira vava kunwa doro vachiputa zvinodhaka
vanenge vachinaka munhu anovafudza mwana wese anotoda kufudzwa
anoda kufudzwa
chacho ane mukadzi anoda kutofudzwa nemubereki wake
ndizvozvo aiwa maita basa nesvondo rinoteera tokubatai nguva ichiripo Chris
yes Jonga I think time is really running out so Mr. Mabena, can you just give us your closing words?
Well, we need to teach our kids that everything that they get, they must work for it. We grow up in the villages. We're working. We didn't see that as an abuse. But today, when you send the kids to the fields or to do some manual work, it is seen as an abuse. So the call that we are making is that all of us have a responsibility of bringing up our kids, whether I'm a neighbor, I'm a member of the society, I'm in the church, I'm in other social organizations that exist. It is my responsibility to bring up kids in the manner that we ought to do.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mabena. You have yourself a wonderful day. A night. It's now night.
Yes, thank you so much, my brother. Vashoshe, mashoko enyu ekupedzisira. Vashoshe, muchiripo here parunhare? Ndofunga nhare yavashoshe yadona. Tinotenda zvikuru. Muripo?
Ndiripo.
Tipei mashoko ekupedzisira ngoti dimu.
I think those who have bought sand in Zimbabwe, the best thing would be to save money and when you go for holiday in December, you push your building, then you make that you take your building, then you come back, you work, you save money, you do it on your own, otherwise you won't get a home. Then secondly, I think for children who are just wondering.
Oh, Mr. Sosue, unfortunately, time is run out, Mr. Sosue. Thanks for being with us. And we also had Mr. Dennis Juru, of the president of the International Cross-Border Traders Association, together with Mr. Ngabuto Nicholas Mabena here on Live Talk, the Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi. Until we meet next week, same time. Good night, Zimbabwe.
Tinotenda zvikuru ndinwenyu Jonga Kandemiri tosangana zvino rinotevera.